vamugabe vakaudza gurukota rinoona nezvemari vapatrick chinamasa kumusangano webato rezanu pf wakaitirwa kuchinoi kuti vadzore pabasa vechidiki kana kuti mayouth officers zviuru mazana maviri kunyange hazvo vachinamasa vari kubuda pachena kuti hurumende haina mari yekuvabhadhara sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzagara dzichiyambira kuti kupinza vechidiki ava mabasa kuri kudzorera kumashure nyaya dzebudiriro veimf neworld bank vanotiwo mari iri kubhadharwa kuvashandi vehurumende yakawandisa zvinoita kuti pashayikwe mari yekugadzirisa zvinhu zvakaita sezvivakwa zvakaita semigwagwa makirinika nezvimwe zvinodiwa nevanhu asi sachigaro wezanu pf youth league mudunhu remanicaland vamubuso chinguno vanoti vanhu vakaburitsa basa vechidiki ava vari kuda kushoresa vamugabe pamberi pesarudzo
tikumbona sekunge mukati medu isusu seruling party ine government pane vanhu vane plot yekutoita sabotage the president because how can you think of retrenching 2000 workers zvemayouth pasara about 6 months to election
asi ko vechidiki ava vanoita basa rei chaizvo tabvunza vachinguno
macoordinators Ministry of Youth anocoordinata maprojects akafandwa necabs akafandwa nestandbig vachiona kuti mari dzavakakweretwa dziri kudzoka here macoordinators aripo kutarisa kuti zvii zvingaitwa neministry of youth zvingabatsira kusimudzira mayouth maprojects akasiyana-siyana vaanoita nekutsvagira vari mumawadzi imomo kune vanochengete huku kune vanogadzire zviwezwa zvavo so vanobatsira kutsvaga market nekubatsira kutangira vanhu kuti vanokwereta sei mari kumabhangi
vaimbova gurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa repeople's democratic party vanoti vashandi vehurumende vakawandisa zvekuti kuvabhadhara zvinosiya hurumende isina kana kobiri rekuita zvimwe zvinhu
everyone knows that the wage bill is now 97% of total expenditure that means padhora rese riri kuuya muhurumende 97 cents iri kuenda kuvashandi vehurumende 3 cents yozoenda kune zvimwe zvinhu mugwagwa mahospital wochizotarisa kuti vari pawage roll yacho ndiani pandanga ndiri muhurumende nini we 236,000 civil servants iko zvino vaa 550,000 so zanu doubled up mawakers ayo ari maghost workers iko zvino vatotanga kukambeina vanoorganiza marara aya maward officer vari kutambira mari vakagara and everyone knows kuti zvauraya economy but now everyone knows kuti no ane problem ndiye mugabe
mashoko aya atsimirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano ravanachipangamazano relabor and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze avo vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai kuda kuti hurumende igumure basa vechidiki ava kupedzera hoko padehwe retsindi
vashandi vemuhurumende vakavimbiswa kunzi vachapuhwa mabhonasi mabhonasi aya anga asina kutarwa mubhajeti muhomwe yegore rino zvichireva zvokuti mari yose iyi ichange ichida kuibve kune vanhu kana kuti ichakweretwa nekuti hurumende haina mari yacho
asi gurukota rinoona nezvevechidiki vapatrick zhuwao avo vange vachirwisa kuti vechidiki ava vadzorwe pamabasa vanotiwo mabasa evechidiki ava haanei nezvematongerwo enyika
kazhinji vanochema vakadaro ava vanenge vaine pfungwa dzakadhanganyika nekuti vamwe vakazochema kuti nyaya yeminda iri kuitwa nevezanu pf chete hatichaenda kumunda hezvo minda yakagovewa vakashayika saka iwe kana uine pfungwa yekuti aiwa izvi ndezvezanu pf woti hauye hameno zvako unorasikirwa unosara uri kumashure semuswe
kunyange hazvo vamugabe vachigara vachitaura kuti vashandi vehurumende vapihwe mari dzemabhonasi nezvimwe vachinamasa vane makore akawanda vachitatarika kubhadhara mari idzi